manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 21 2023 makateerera ku studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inowedzera vashandi vayo mari dzemihoro nedzekubatsirikana kutanga musi wa1 mwedzi uno asi vashandi vari kuchema-chema kuti hurumende iri kuita humbimbi ndoga pakungowedzera mari yainoda pasina kuwirirana. Nengo dzebata Citizens Coalition for Change nezvimwe zvisaro zveZimbabwe zviri muAmerica voratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Mutungamiri webata Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nemumiriri weBritain muZimbabwe vakazeya nyaya dzine chekuita nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vashandi vehurumende nhasi varamba kusaina chibvumirano cheNational Joint Negotiating Council chemwaka wekutanga wegore kana kuti first quarter vachipomera hurumende mhosva yekuenderera mberi nekuvawedzera mihoro vasina kuwirirana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vehurumende vari kuchema-chema nehwavanoti humbimbi ndoga wehurumende vachiti zvisinei nenhaurirano dzavari kuita hurumende iri kuita zvainoda pasina wirirano. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wavaita nevamiriri vehurumende muHarare nhasi, mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vati havasi kufara nemaitiro ehurumende ekusatevedzera zvinenge zvawiriranwa kumisangano.
Mutemo wekunegosheta ndewekuti munofanira kunegoshita kusvika mawirirana, saka isu sangatisa tawirirana, saka tazoona kuti takuda kuti tizogara pasi titaurirane zvinhu zvakati zvokuti government kana kuti maybe public service commission yatotora chidanho kare vatotora position kudhara.
Amai Alexander vatiwo
kota ndichoti mukatasamari yacho yatiri kutotambira even yezimdola yatodzika uremu hwayo nenyaya yeinflation mushandi anenge achiramba achitonyanyisa kutambudzika kudarika.
Munyori musangano revarairidzi reZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati nhaurirano dzavakaita hapana chabuda nekuti hurumende haina kutevedzera zvavaive vataura.
Nezvichemo zvakatinga tinazvo zvatanga takaisa patebho kuhurumende, tanga tiri kuti tinoda clothing allowance, tanga tiri kuti tinoda kuti macivil servants vangotambira mari yakafanana. Zvisina kuti uyu mwana wekwamaiguru uyu mwana wekwamainini.
VaChinosengwa vatiwo mari yekubatsirika yeteaching allowance yemadhora ekuAmerica makumi masere kana kuti USD 80 dollars iri kupiwa varayiridzi haina zvainobatsira zvakanyanya.
Asi 80 USD haina zvainoita pazvichemo zvevarayiridzi.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure.
Isu semacivil servants maticha kunyanya tikungokumbira 1260 kuti ikwanise kutimitira mabasics.
VaMasaraure vapawo yambiro kuhurumende vachiti ikaramba ichiita zvepamunhondo pamusasa zvikoro zvinogona kutadza kuvhurwa panopera zororo rezvikoro muna Chivabvu.
Vunduka kuti kana hurumende ikatadza kugadzirisa nhuna dzevarayiridzi zvikoro zvinogona kuremerwa nekuvhurika zvakare panotanga muna Mei.
Mugwaro ravanyorera hurumende vashandi vehurumende vatiwo vanoda kuti vashandi vehurumende vaenzaniswe nekupiwa mari dzakafanana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kune gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavima kana munyori wePublic Service Commission Dr. Rosemary Tsitsichoruma. Asi mugwaro ravakanyorera kumapazi akasiyana-siyana nehurumende. Dr. Choruma vakazivisa kuti hurumende yakanga yawedzera vashandi vayo kubva pana deputy director zvichidzika mihoro yavo yavanotambira iri mumadhora emunyika nezvikamu zana kubva muzana kuwedzera mari dzekubatsirika pamwe nedze COVID allowance kubva kumazana maviri emadhora ekuAmerica kuenda kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu kuchitiwo vari pamudyandigere vachipiwa madhora ekuAmerica zana anoiswa mumabhanga avo enostro accounts pamisoro pemihoro yavari kupiwa iri mumadhora emunyika. Mari yainge yapiwa varayiridzi inoita madhora ekuAmerica makumi masere kuti vabatsirike kubhadhara vana vavo chikoro yashandurwa zita kuti inzi yave yekubatsirika kwevarayiridzi kana kuti teaching allowance. Mari dzose idzi dziri kubhadharwa kubva musi wa1 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica vari kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC vachinyunyuta neuori hwavanoti huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika hwakafumurwa neAl Jazeera. Kunyange hazvo hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatorera matanho vose vakafumurwa mumavhidhiyo aya, veruzhinji vari kukurudzira kuti nyaya iyi inyatsoongororwa nekuferefetwa zvakasimba. Hatina kukwanisa kutaura nemumiriri weZimbabwe muAmerica vatadius Chifamba pamusoro pekuratidzira uku. Mavelas Muhlanganya weStudio 7 ari kumuzinda weZimbabwe uko akwanisa kutaura navadeputy Siyampondo vebato reTCCC kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo.
Pano taungana kana tauya sezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akasiyana-siyana. Vamwe vari kuuya nezvivari kumapato ematongerwo enyika sekutaura kwandaita kuti ini ndiri kuuya ndiri kubva kuTCCC. Tine vamwe vari kubva kune mamwe mapatiziwo akaita sana MDC. Tine vamwe vari kubva mudzichechi. Saka tauya kuti tizoratidza kutsutsumwa kwedu maringe nezvakabuda mudhokumentari reAl Jazeera, apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa, upfumi hwavo huri kutorwa. Ndosaka tauya sevana veZimbabwe kuti taiwa kwete, dai mambomira zvamuri kuita izvi. Zvicherwa zvenyika, upfumi hwenyika ngahuve hunobhenefita uchikwana munhu wese.
Pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda?
Kwete, hatina kutambirwa. Tanga chizviziva henu kuti vachange vatiza, nokuti mungano unotarisa ikoko suo racho rakatovharwa. Havadi kuengeja nesu macitizens kuti tipewo zvichemo zvedu. Tanga tine petition yatanga tinoda kuvasira, asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petition iroro riite sei risiwe ipapo.
Tinoona kuti manga muri kuti mimi mune zvinyorwa zvamuri kuda kusiya pamuzinda pamuchaita sei?
Zvinyorwa izvi tichaita kuti vamwe vemamembers edu vachasara kuno nemusi wavachauya kuzovhura embassy tichauya chinyorwa kuzosiiwa kuno. Saka tichibva panapa tichaenda kune mama embassies akaita se embassy UK, embassy UAE, embassy South Africa, Tanzania ne DRC inova iyo sachigaro we Africa parizvi no tichinosiyo zvekare petition iyi.
Muri kufunga kuti zvichemo izvichadairwa here?
Tine kutenda kuti dzimwe nyika dzakaita sana UK dzichadaira, because takatoona even maparliament avo vakatanga kare kudiscussa kabuda mudocumentary iroro, uyewo kutsutsumwa kwakaitawo vamwe vari kune dzimwe nyika senge vari kuUK ikoko kubva vakaenda kuparliament ikoko.
Vanga vari nhengo yebato reTCCC vadeputy Siyampondo vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC muno muAmerica. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti TCCC vaNelson Chamisa neZuro vanonzi vakasangana nemumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson vakaziya nyaya dzine chekuita nesarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, amai Robinson vati Vaka kurukura na vacha misa nefe kukosha kwe kuti sarudzo zirikuya dzinge dziri murunyararo dzinotambirika uye dzichipindwa nemapoka ose. Vati Britain yaka zvipira kusimudzira nekuchengetedza utongo wejekerere nekodzero dzevanhu pasi rose. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemusangano uyu. Tabata mutewedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wanezuro.
Tanga tine musangano hatinawo na ambassador Amelin Robinson patanga tichikurukura nemagadzira atinoita musangano munoziziva kuti Zimbabwe ine marelationship nenyika dzakasiyana siyana including London, Washington, munoziva kukosha kwakaita macapitals anotibetsera kuti semaZimbabweans tiite hurukuro pamusoro penyaya isadzo dziri kuuya kuti dzakamira sei, tashare maviews edu, maonero edu.
Zvii zvakakurukurwa pamusangano iwoyu?
Takakurukura in terms of our commitment sebato nehurumende idzvairi kuuya kuti what is our commitment to democracy, what is our commitment to make sure tinoita maelections are free and fair. Munoziziva vajena kuti sarudzo kana zvisina kuita zviri pamutemo zvisina kugutsikana kwemabati akasiyana dzinokanganisa relationship inenge iripo pakati pehurumende neruzhinji rweZimbabwe because vanhu vanogadzwa nevanhu, hurumende inogadzwa nevanhu, inonzi a government of the people for the people by the people. Saka izvozvo ndo zvatoda kuti zvigadzise, takurukura nyaya yekukosha kunoita voters roll, kukosha kunoita mamedia reforms nezvimwe zvatinoona zvakakosha kuti nyika ino iite sarudzo dziri pamutemo.
Musangano uyu wakakosha zvakadi kubato renyu pamwe nekuvana veZimbabwe?
Musangano uyu wakakosha munoziziva kuti London ine relationship kubva kare neZimbabwe. Yakakosha nekuti tinogadzisa ukama, one of our commitment kana tapinda muhurumende ndeyekuti Zimbabwe idzoke into the community of nations. Saka izvozvo munoziva commitment to rejoin the commonwealth. Zvinhu zvese tinokurukura nenyika dzakasiyana zvatino uona kuti zvakakosha tigadzise nyaya yedebt question yemunyika. Munoziva chikwereti chenyika, vakomana nevasikana vangaripo vavanga vachiba mari yenyika balloon gate yedu yapa almost 17 billion. Saka tinofanira kuti tigadziriswe kuti how do we address the oldest debt question yemunyika. Izvozvo zvinogadzirwa kana maita ukama kuwirirana nekunzwanana nedzimwe nyiko dzakasiyana. Saka those are part and parcel of the conversation dzatinoita.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutewedzero chemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana pakati pemauto evakuru vechiuto vaviri kunonzi kwaenderera mberi nhasi muKhartoum, guta guru reSudan, kunyange hazvo panga paine kurudziro yekuti mapoka aya ambomira kurwisana. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mazana mana kana kuti 400 vaurayiwa, vamwe vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 vakakuwadzwa mukurwisana uku. Ukuwo mutungamiri wesangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross vaMijana Spoljaric vati sangano ravo riri kukundikana kuendesa rubatsiro kuvanhu vanoruda zvakanyanyisa sezvo zvikwata zviviri zviri kurwisana izvi zvisati zvapa vimbiso yekuti vashandi vesangano iri vachachengetedzeka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa, Professor Ricky Munyaradzi Mukonza.
Kurwisana kuri kuitika chinhu chinosuvisa chaizvo nekuti kuri kukonzeresa kufa kwevanhu. Ende chimwe chiri kuita kuti zviwedzere kusuvisa ndechekuti kuchiri kuenderera mberi ende hatisi kuziva kuti kunopera sei, nekuti mauto ari kurwisana ehurumende nemamwe acho chavakatarisa isimba. Havasi kutaridza kuti vari kutarisira kuti vangangonzwanana nekuwirirana.
Tinoona kuti kurwisana uku kwane mazuva kuchiitika. Muri kuonawo here paine kupindira kuri kuitwawo nenyika dzemuAfrica kana sangano reAfrican Union?
Hapana kupindira kwenyika dzemuAfrica kana African Union kwatati taona kuri kubatsira, nekuti dambudziko iri kuramba richienderera mberi. Ndo chinhu chinonyanya kusuisa vakandemiri kuti dambudziko rinoitika muAfrica. African Union haina zvainonyatsoita zvekumisa dambudziko rakaita seiro riri kupedza vanhu. Kwakutomirira vatorwa vanobva kune dzimwe nyika. kuti vatigadzisire dambudziko redu. Asi kana vagara mumisangano yavo munonzwa vachitaura kuti aiwa da kuti Africa izviwanire minduro dzayo, iyaya vanoti African solutions for African problems. Saka zvino zvinosuwisa chaizvo kuti kana matambudziko aya achizobuda, African Union hapana chainoonekwa chichipa.
Tiko kurwisana kuri kuitika uku kungasiyawo papi nyika dzimwe dzemuAfrica mune remangwana?
Zviri kuitika kuSudan zvinosiya dunhu reAfrica riri pasina kumira zvakanaka, nekuti zviri kupa mucherechedzo kana kuti yatingati pachirungu example isina kumira zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, Professor Riki Munyaradzi Mukonza, vari parunhare neStudio 7 kwakare kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni varamba kusaina bhiri raizoita kuti vanenge vabatwa nemhosva dzekuita zvechingochani vatongerwe rufu mune dzimwe nyaya, vakaridzosera kuparamende kuti rinyatsosimbiswa. Chingochani hachisi pamutemo muUganda semune dzimwe nyika dzinodarika makumi matatu panyika makumi mashanu neina dzemuAfrica. Mukuru wemauto emumvura enyika yeIran, Sharam Iran, nezuro akaudza nepfenyuro yeterevhizheni yehurumende kuti mauto emumvura eIran akamanikidza ngarava inofamba iri pasi pemvura kana kuti submarine yeAmerica kuti iende pamusoro pemvura apo yakanga ichipinda munyanza yeGulf. Asi mauto emumvura yeAmerica eNavy's 5th Fleet aramba mashoko aya achiti hakuna zvakadaro zvakaitika. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara nemisangano yavanoti vari kuitiswa nerimwe sangano rinonzi rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ, iro rinonzi nevamwe nderevasori. Asi sangano iri rinoti riri kungotsvagira mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Rutsigiro pamberi pesarudzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevasiri kufara ndevaBrian Matenga vanogara kumagunje mudunhu diki reHurungwe. VaMatenga vanoti vanzwa nekumanikidzwa kuenda kumisangano yebato reZANU PF nenhengo dzeFAZ dzichitungamirwa navaFrank Ndambakuwa.
Problem ndeyekuti vanotimanikidza kuenda kumisangano yeFAZ zvikuru sei Ndambakuwa anoita kunge ndiye ari kuvhoterwa.
VaMatenga vanoti vanochisidzirwa kuti anenge kuenda kumusangano achazviona kana nguva yakwana.
Vanenge vachiti asingada mhino zvake nguva yacho ichakwana. Kuti vachaita sei hazvina anotaura, asi kuchikidzira chete.
Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mudunhu resanyati uko misangano inonzi yave kushevedzerwa mukati menguva pfupi. VaReason Mutunzi vanogara panyimo vanoti nguva yakare misangano yaiitwa zuva rechisi, asi zvino yave kushevedzerwa chero zuva nenguva. Sangano refazi iri rinonziwo rakakonzeresa mutauro mubato reZANU PF, vamwe vachiti riri kutora basa remapazi ebato iri zvikuru ekukokera Rutsigiro rwemutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF dzakakundwa musarudzo dzemaprimary dziri kupomera sangano refazi mhosva yekuti rakabirira sarudzo kuti dzikundwe. Dzimwe nhengo yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti fazi ya inge ine nengo zaida kuti dzikunde musarudzo uye yaikwanisa kumisa nengo kukwidza sezvo yaive iyo zvakare yaivheneka kuti nengo dzainge dzisina zvipomerwa here kana kuti security check. Mumiriri weNorton muparamende yakazvimirira vatemba muliswa avo vaimbovesa chigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland and West vasati vadzingwa mubato iri. Vanoti fazi yatora basa revasori kana kuti Central Intelligence Organization kana kuti CIO.
Now there's also fuzz which basically has been subcontracted to run.
Pane bazi refazi rave kushanda basa rekukopera misangano mubato reZANU-PF. Idambudziko rezobazi revasori rave pasi pebato reZANU-PF zviri pachena.
Ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti fazi yakanyoreswa sesangano rakazvimirira kana kuti non-governmental organization. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vanoti chinoshamisa ndechekuti sangano refazi riri kubvumirwa kuita zvematongerwo enyika neZANU-PF asi ichirambidza mamwe masangano akazvimirira kuita zvimwe chete.
Kana fazi riri sangano rakazvimirira rega richiita zvematongerwo enyika neZANU-PF, kosei vamwe masangano achitsoropodzwa auda kutovharwa nePVO Act New One, vana Crisis Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vana Zim Rights, masangano ese akadaro anonzi neZANU-PF anonetsa, toda kuti timavharise vari kupindura munyaya dzenyika. Saka vana fazi avava kana hurumende ichitiwo vana fazi ngavabatsire kumusangano kwavo, zvakangonakawo kuti mamwe masangano akazvimirira ega vakwanise kushandawo vachishanda nemapato avanoda.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe wevanonzi vakuru vakuru vefazi vari mutevedzeri wemukuru wevasori veCentral Intelligence Organization Brigadier General Walter Tafumanei vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi imwe nhengo yefazi mudunhu reMashonaland West vaFrank Ndambakuwa vekuHurungwe vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave nhengo yeZANU-PF uku vari nhengo yefazi zvakare.
Hapana ari kumbovhundutsirwa, hapana anogotaugwana and isu hatiunganidzi vanhu for your information.
Kunyange hazvo mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yavati tivatumire, vakamboudza vatori venhau kuti mabasa emusangano anoitwa nenhengo dzeZANU-PF chete. Vamwe vanoti masangano akaita seFAZ Heritage nemamwe akaita seChurches for ED, Businessmen for ED nemamwe ari kutsvagira vamunangagwa rutsigiro zviri kunze kwebato reZANU-PF kana kuti parallel structure. Mudzimai waBrigadier General Tafumanei, amai Winnie Jessica Tafumanei, vanove zvakare nhengo yefazi, vanonzi vakakwikwidza musarudzo dzemaprimary eZANU-PF kuZvimba South, uko kwakakundwa mumiriri wedunhu iri vari nhengo yeZANU-PF vaPhilip Chiyangwa. Sangano renhau renewzimbabwe.com rinoti vaChiyangwa vakatonyorera muzinda webato ravo tsamba inyunyuto vachiti vanofunga kuti vachapfumanei nemudzimai wavo pamwe nefazi vane zvavakaita pakukundwa kwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa amai Tafumanei kana vaChiyangwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chemagitare chatinoziva kuti munenge makamirira svondo rega rega. Svondo rinoti nehurukuru nemuimbi achiri kusimukira anoimba nziyo dzechitendero kana kuti gospel music, Joseph Maposa, uyo anoimba nechikwata cheChariots of Fire. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Magitare nizotanga kurekoda ndi 2014.
Asi 2014 musati marekoda maimbokakata waya kaimi mchidonza donza mabanju darini ye.
Ndati kuma 2009
veukama vabereki shamwari vaitiwo kudii mukomana paakatanga kukakata waya?
Vazhinji vakanga vachitizigira, hapana havo vainyanya kuopoza, asi vamwewo vaingoti zvewaya zvezveuronga.
Muri muchimani manumu varikutambirana nayo semi manzi.
Manzi yedu muchimani maniru tambirwa zvakanyanya. Ndingato share access yekuti yende mberi mberi asi muloko hamuna muchimani mani airingamuchirwa zvakanyanya.
Ko matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Hamungadewo kutaura nezvo.
Matambudziko etinosangana nawo one ndingatire kutanga takasangana naro ndere cyclone dai. Takasiwa pachina chaizvo. Tofunga kana mwaimbozwa saizvi paya pane vanhu vakonera muti handini wani wacho akaita sibezi tiri muti paya. Saka zvese zvendaishandisa zvakaenda ipapo handina
chandakasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kune vamwe vari kunzoko vanofarirawo zvekubatsira nevanodawo kupota vachiko haya ivanonzwa mimhanzi yenyu vachidawo kuridzirwa vanokuwana ikupi vakada kutsvaga
tinobatika muchimanimani muno ndomwe tiri besi muno vanoda kutibata vanotibata pawhatsapp kana macalls panamba 0077391120
komana vepachimanimani apa kamungadewo kuti nhasi timbokakanda vanhu vagoziva kuti aiwa takachinzwa icho chepachimanimani ndechipi chacho
ndingafara kwazvo kana mutamboridza inonzi kurarama inyasha endakaemba pamusoro pezecyclone dai njo dzetakasangana nayo kuno kuchimanimani
Hanzi kurarama inyasha ndimukoma Joseph Maposa vanoimba nechikwata cheChariots of Fire vari parunhare kuchimanimani naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti vange vachitaurawo nesu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tichange tichitarisa kuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe muno muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende inowedzera vashandi vayo mari dzemihoro asi vashandi vari kunyunyuta kuti hurumende iri kuita zano ndega pakuwedzera mari ichisiya zvavanenge vavirirana panhaurirano. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ya lamukela mthakazo muhle ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 21 kumabasa 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akulalutho abalwenzileyo. Kanti njengoba imali yakho ithe isizi yafica izinto sezikhwelile. Amagates akhwelile, ama rates lawa bhede siyali. Ukudla okuqathekile ama basics, impupu ikhuphukile price, amafutha lawo kuyafana, isepa yakugezi uyabusuzibuzi kathi emsebenzini wakhona uzahamba ugeze ngani.
Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili, kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali.
Namhlanje size lapha ukuthi sizotshengisela ku-embassy yeZimbabwe lapha eWashington DC. SingamaZimbabweans ikakhulu sikhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu bakithi, njalo sikhathazekile kakhulu ngokusela obenziwa nguhulumende weZANU-PF.
Amalunga ebandla le-TRIPC kanye lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika batshengisele phambi kwesigodlo someli weZimbabwe eWashington DC bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltema Brito uthi ukunqoba kwabo iDynamos kuliviki kubanikeza intyunkuntyu yokunqoba iYada FC kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngophindi kavile, kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali. Kulandela umhlangano awenze lezisebenzi zakhe namuhla, uhulumende wazise ukuthi usezikhuphulele njalo ama-allowances eziwathola ngedola leMelika esuka ku-$200 esiya ku-$250, kubika uBathabile Masuku.
Lumhlangano obuphakathi kweziphathamandla zikahulumende, abameli benhlangothi ezichiyeneyo zenhlanganiso zezisebenzi kanye lasebethatha umhlalaphansi bekhulumisana ngokwengezelela iholo labo. Unkosikazi Melissa Chuma, omunye wababalisi, uthi laloba ifakiwe leyo mali akula mehluko ngoba intengo zempahla ezimqoka zikhuphukile.
Akulalutho abalwenzileyo. Kanti njengoba imali yakho ithe isizi yafica izinto sezikhwelile, amagates akhwelile, ama rates lawa bhede siyali, ukudla okuqathekile ama basics, impupu ikhuphukile price, amafutha lawo kuyafana, isepa yakugezi.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ukuvulwa kwezikolo sokungehlula ngenxa yokungeneli kwemali.
Ama teachers this month baphiwe $250 xa ukhangela $260, idifference yakhona inkulu kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi ama-teachers athenge ama-needs, especially nxa ukhangela ama-fees abantu abalabantwana ama-boarding schools, ama-fees kwezindawo akuwo i-cheapest is at 500.
Umnumzana Charles Chinosengwa, owenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union, ukhuluma ngempumela yenkulumo zalamhla.
We are not happy with the process
Our negotiations happened today.
As it was, the local Kujangayo Kupula Hoshi. Citizens and in Fogota, Wunga Vinja, along over Okulman is a chasing room. Yasimangalisa ukuba kungani kusenzwa ngesikhathi lapho umongameli welizwe esithe na ulendlebe elalelayo. Ukukhutshulwa kweholo ngokuphindiweyo akusisi ndawo ngoba imali sigugudwe yikuqansa kwentengo zempahla.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions isithe kufanele ingxoxo ezihlandla lesibili kumele ziqale ngokuphangisa ngoba iholo elengezwe ekugcineni seligugudwe ukuqansa kwentengo zempahla. Imbono yezisebenzi ikhangelelwe ukukhitshwa kungakadluli insuku eziyisikhombisa. Imizamo yokuthola imbono yomphathintambo obona ngezisebenzi, umnumzana Paul Mavima, loba unobhala we-Public Service Commission uDr. Rosemary Tsitsichoruma, yehlule. Kodwa encwadini elotshelwe ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende, uDr. Choruma wazise ukuba uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili emalini eziyithola ngemali yelizweni ama-RTGS kanye lemali zama-allowances ezigoqela e-COVID allowance isuka kumakhulu amabili amadola eMelika isiya kumakhulu amabili lengxenye i-$200 isiya ku-$250. Kuthi labo abakususpension bona bethola amadola alikhulu eMelika i-$100 efakwa kuma-Nostro accounts phezu kwaleyo abayithola ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-TCCC kanye lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika batshengisele phambi kwesikolo someli weZimbabwe eWashington DC namuhla bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe okuvezwe sobala ifilimu yomsakazo weAl Jazeera esanda kwethulwa elesihloko esithi Gold Mafia. Isigodlo lesi sichone sivaliwe kufakwe isihluthunelo esangweni njalo kungela sisebenzi esikhona. Lanxa uhulumende esithi uzathathela abaphume kufilimu leyamanyathelo aqinileyo nxa bengatholakala belamacala, abe-TCCC loZulu bathi abasolwa laba kumele baboshwe ngokuphangisa ngoba bephume bezikhulumela ukuthi bahuquluza njani inotho yeZimbabwe. Umavela Simhlanga nyawuye weStudio 7 uxoxelo munye wabebandla le-TCCC abakade betshengisela umnumzana Talent Nyathi.
Namhlanje size lapha ukuthi sizotshengisela ku-embassy yeZimbabwe lapha eWashington DC. SingamaZimbabweans ikakhulu sikhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu bakithi njalo sikhathazekile kakhulu ngobusela obenziwa nguhulumende weZANU-PF. Kade singakhangela indaba yegolide leyi bayatshontsha bahambe phandle kwamazwe bayethengisa leli golide bezidlele imali ukhangele ezibhedlela ukuthi ezibhedlela kulamithi abantu abelahle ezibhedlela kodwa uhulumende ugcwele amasela atshontshayo. Yikho namhlanje silapha sisithi thina ZANU-PF siyakubona okwenzayo nangakho siyakubona okwenzayo labantu bakho ophashi njava siyalibona ubusela benu elibenzayo kuzogcina kathesi lokhu ngesikhathi sama-elections. We are going to vote, sizalivotela liphume ngoba sikhathele ngokuhlukunyezwa nguhulumende weZANU-PF. Siphandle kwamanye amazwe sigcwele amanye amazwe siyahlupheka njengamaZimbabweans asina lapho esingaya khona kodwa silelizwe lethu elinothileyo.
Umnumzana Talent Nyathi ngomunye wabasekeli be-TCCC abatshengisele esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC khonapha eMelika namuhla. Ubekhuluma loMavela Simhlanganya uye weStudio 7. Asenelisanga ukukhulumisana lomeli weZimbabwe eMelika umnumzana Thaddeus Chifamba ngalolu daba.
The Voice of America, direct from Washington, VOA.
Ibandla le-TRIPC selichotozwe kakhulu ngabantu abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso esiphehle inkulumo enkundleni zokuxhumana ezigoqela iTwitter ngesokuthi abancintisayo kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abaningi bathi ibandla leli kumele lichiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezichiyeneyo ezimbabwe. Kodwa abanye bathi iTRIPC iqondile ngoba lesisekelo sombuso weZimbabwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Umsekeli wasikhulumeli seTRIPC umnumzana Gift Wostalosi Siziba uthi akula lutho olubi ngokuthi abazancintisa veje ukuthi bakholelwa kumdali na.
Ungakhangela into esiyifakileyo ku-vetting process yethu sithethe umthetho welizwe ukubana ke yiziphi into ezilandelwayo kufanele sibe kwazi kubana umuntu imbali yakhe yiphi, igender yakhe yiphi, i-religion yakhe. Lokho akutsho ukuthi umuntu kufanele ethi mina ngiwumKristu, kulabanye ke amaHindu, kulabanye ke abakholwa ke kwezinye indlela, kutshiyane-tshiyene iinkolo zabantu. Kodwa kuqakathekile ukubana sibe zazi, akutsho ukuthi wena nxa ungayele inkolo awusangeni. Kulabanye abangangenela inkolo ezitshiyeneyo ngenxa yokubana bayarepresenta a specific group or a specific section e-society. So lokhu kuyavunyelwa ukubana kukhepthwe ubana sibe lolwazi kubana ke umuntu ke imbali yakhe yiphi. Okuqakathekileyo ngedokhumenti lethu le-vetting yindaba ke yokubana ke siyakhangela kathesi ukubana umuntu ufunde okunganani, ngoba kuqakathekile sibona ngani into ze-competence and capacity. Kufanele kube into eziyazakalayo ukubana umuntu nxa efuna ukuyedala lephalamende or ufuna ukuya kukansila sibe kwathi hayi ngumuntu ke olamaphepha akwanileyo ukubana singabulali lize lethu ngabantu ababengela kuzwisisa. Ayisikho ukubana ke yinhlanganiso yabafundileyo noma yabangafundanga, kodwa ukuba lolwazi ukubana hayi wagcina ngaphi kuqakathekile ukubana kuyazakala. Ukubana ule criminal record kumbakula kuqakathekile ukuthi kuyazakala. Ukubana ke uhlala ngathi kuqakathekile ukubana kuyazala. Konke lokhu yimthetho ekhona. Le security ukubana ke imbali yakho imenjani kwezombangazwe siyabe sikukhangela ngenxa yokubana asifuni ukubana sisiya phambili sibe la ma-candidate athunywe ngelaba siphikisana labo ukubana bebe bezokhoza i-confusion and diversion, ngoba i-democratic struggle isithethe isikhathi eside. Sikhangelele ukubana silethuba lokubana siqedise uhambo lwethu ukubana eZimbabwe kube le nguquko.
Amabizo alabo abazancintisa belimele liza wethula nini?
Sisuka lapha sesingena ke esiqintini sokuvalidate ama-candidate lapha esabe silama-citizen caucus ilizwe lonke jikelele ukubana lawa abazaphasa i-vetting beyamukele ngabantu kubana abantu bekhuluma ukuthi hayi kulaba abathathu abaphumeleleyo ku-vetting lo nguye sibona ngani ngasikhokela engu-councillor, nguye sibona ngani ngasikhokela engu-member of parliament noma ongasimela engu-presidential candidate wethu we-TRIPC. Nxa siqeda lapho kuma-caucus sizathola amabizo avele ebantwini bese siphumisa ke ekugcina esithi i-candidate list, okuzabe kuyibo i-final list eyabantu abamela i-TRIPC kukhetho luka-2023. Lapho kuyabe kulezi ngcitshi ezimela i-TRIPC ezimisele ukuyatshintsha lokuguqula impilo zabantu kuma-communities ukubana isizwe sisukume ukubana ilizwe lakithi ke libe yi-one of the best performing countries.
Umnumzana Gift Wostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Izakhamizi zeWange seziphephela ezibhedlela zakwele Zambia lapho esezidinga khona usizo lokwelatshwa ngenxa yenhlawulo ephezulu yokwelatshwa eZimbabwe. Kodwa kusuke kube lobunzima nxa isigulane sesibhubhele khonale kwele Zambia sokudingwa indleko zokuthwala isidumbu njengalokhu okusanda kwenzakalela enye imuli. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba eseWange.
Imuli yakwaNdlovu eyakhele esigabeni seMatesi isengcupheni enzima kulandela ukubhubha kukankosazana Jambe Nkomo obeleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lanye 81 kwele Zambia ngesonto edluleyo. Umgomo wayethwalelwe kulelo lizwe ngembangela yesifo senhliziyo. Bekhuluma besesibhedlela seLivingstone General Hospital ngolwesithathu, abakwaNdlovu bachaze ukubana umzimba womufi usagcinwe kuleso sibhedlela ngenxa yokusweleka kwemali yokuhlawula indleko efunakalayo kanye lokuthola amaphepha omufi. Umzukulu kamufi, uNkosazana Viola Ngwenya, uthi bachapha logogo malombolombo ngomgqibelo kuviki eliphelileyo ngemva kokususwa kwakhe esibhedlela seVictoria Falls District Hospital sebeswele imali engamakhulu amathathu $300 eyendleko ze-ambulance owakufuze imthwalele koBulawayo ayehlolwa okujulileyo emtshineni.
Imali ababesibizele yona iphasi kweleyo abakade besibizele yona ngapha eZimbabwe, i-300 i-ambulance ithi suke ngale. Amadokotela angane phesheya baluthando. So sithe sesifonela udokotela lwana ovele eZambia wasithi buya nini, ivini imali enjani, lingakayitholi imali zayidinga into eqakathele impilo yomuntu.
Umnumzana Orchard Ndlovu owesigabeni seJambezi ngomunye wezigulani ezilaliswe esibhedlela sikahulumende eLusaka eZambia lapho alatshwa isifo semvukuzane. Laye uthi wayawela kweleZambia ekuqaleni komnyaka wonalo kulandela ukuswela imali yokugada esiya koBulawayo ukuyahlolwa emitshineni kusukela etholakala elomkhuhlane lo ngomnyaka ka-2019. Uchaze ukuthi wethuka etshelwa ngesifo lesi ngoba eminyakeni emine edluleyo wayephiwa amaphilisi awomkhuhlane okuthiwa ngama-piles ezibhedlela kanti ulesifo semvukuzane.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu kusitulo. Ma ngihlala so ngihlala ngecele. Njalo futhi intulane sithatha icansi ibambe eqolo. Intulo iyangitshaya kakhulu sengisekhanda waseyi-COVID. Ungazuthi ngisiwe ekhaya umngane wami wathi andoda sungagula uhlezi wangithwala imoto angamzanga esibhedlela. Kuthe ngifika empilo kwathiwa kumele ngihambe ngiyelebhu ngathola nzima watshaya imali. Just ukuthi ngingene elokuzeni phela besika inyamana leyana ngetheatre besenzana bantshela ngama-300. Kuthiwa kule unye kuthiwa yi-colonoscopy bantshela ngama-350 ngazikhangethi velanda lutho ngachiya ngabuya eForce.
Umnumzana uRichard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North, ulandula ukuthi abantu bahanjiswa zinhlupho kweleZambia ukuyalatshwa.
Ndingathensa imizamo yeSecond Republic iningi esiyenzi ukuthi abantu bethole ukuyelatshwa eduzane. Kulezi mali ze-devolution kuyakhiwa iklinikhi indawo yonke ukuthi abantu bangahambi more than 5 kilometers into esiyadinga uncedo lweklinikhi and le meeting isikhona.
Umoyo uthi uhulumende wakha isibhedlela esikhulu kakhulu eLupane okuzafakwa khona yonke imitshina engekhoyo. Abacubunguli bempilo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silezizalwane ezinengi kakhulu kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele ezilemkhuhlane ehlupha ukwelatshwa efana lehlasele umuyi unkosikazi Nkomo loNdlovu. Bachaza njalo ukuthi kunani labantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42% elilomkhuhlane we-HIV and AIDS. Iningi labo kalitholi amaphilisi njalo bakhala ngokuswelakala kwemali yokwelapha eminye imikhuhlane. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rosike, uthi sokuvamile ukuphuma kwabantu besiyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe.
It is very common to see Zimbabweans crossing the border to seek for healthcare services in Zambia.
Kuvamile ukubona abeZimbabwe bedabula besiya eZambia, eMozambique, eSouth Africa, laseBotswana ngezizathu zokuthi kwesinye isikhathi kuseduze ukufika kulawo mazwe, kodwa kubangelwa kakhulu yikuwa kwezinga lokulathwa izibhedlela zeZimbabwe.
Facilities across the border may have better medication.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Godfrey Dube omele iwange West edalele parliamente.
Siyacelisa ngesikhathi sonke ukuthi ngabe uhulumende uyakunanzelela ukuqhakatheka kwalesi sibhedlela esise Victoria Falls and serving as a tourist point. Kakula mchina ivino owodwa okwamanje osebenzayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mutshiri kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7 mayelana nalodaba lolu, njalo ubengaphenduli umakhale khukhwini. Uhulumende lonyaka uphe uhlangothi lwezempilakahle amabhiliyoni phose angamakhulu amahlanu amadola 473.8 billion. Ingcwethi zempilakahle zithi imali lekayeneli njengalokhu okwaphawulwa ngamazwe phansi kweAbuja Declaration ethi kumele amazwe anike inhlangothi zempilakahle imali eyisilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibudget ngomnyaka. NginguNokuthaba Dlamini, ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls.
Kwezivela kwamanye amazwe okulwisana kubikwa kuqhubeka esigodlweni seSudan iKhartoum. Lanxa kulenkuthazo yokuthi amacele ebutho alwisanayo abeke izikhali phansi. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ithi kulabantu abedlula amakhulu amane 400 asebefele kulimpi eqale ngempela sonto edluleyo, njalo sokulimale abazinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders uBaltimore Brito uthi ukunqoba kwabo iDynamos kuliviki kubapha umdlandla wokunqoba iYada FC kusasa. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UBrito ubike ukuba iqembu lakhe lidlama lahle lonyaka esithi ukuthola inkezo ye-Independence Cup abakwenze ngolwesibili ngemva kokubhuqa iDimbare ukwenze abadlali bakhe baqhubekele phambili bezimisele. UBrito uthi umdlalo phakathi kweqembu lakhe leleyada ozadlalelwa eNational Sports Stadium eHarare kusasa uza kuba nzima, kodwa esithi kumele iqembu lakhe linqobe.
The next match is the more important one. Would be a really hard match because Iyad is playing at home.
Sikhuthazekile ngokunqoba umdlalo osanda kwedlula, kodwa sesifuna ukukhuthazeka ukuze sazi ukuba kumele sinqobe umdlalo olandelayo.
UBrito uthi loba nje iqembu lakhe lingazange lithenge abadlali abaningi ngesikhathi somkambo kazibandlela, kusobala ukuba iqembu lakhe lizimisele ukwenza ngcono lonyaka. Abasekeli bechila moya abahlala eHarare bathi bakhangele okuningi kuqembu leli besithi njengoba bengaliboni maviki wonke iqembu labo bazasukuma ngobuningi babo kusasa. Omunye wabo nguzibusiso Ncube.
Siyalicela ukuthi kusasa libuye eBoreni, team yethu iBhozi, team yezwe lonke ikhona. Let's bring the BF vibe to Harare. Hayilinda ngenkathi.
Okusekelwe ngomunye othanda iBhoso, umnumzana Keith Sithole othi loba nje iqembu leyada livame ukuthwalisa iBhoso amagabha avuzayo, kusasa balakho kunqoba.
Asambeni, siye support abafana bethu bechayi yada kusasa National Sports Stadium. Bakithi bantu bakithi, sithi no to drugs, no to drugs. After party yebhora sesicelebrate ukuwina kwethu.
Incitshi kwezomdlalo wenguqu umnumzana Michael Mpala uthi umdlalo phakathi kweHighlanders leyada unganqotshwa loba yiliphi iqembu ngoba iyada idlala ibhola elimnandi.
Umdlalo esikhangelela ukuthi uzachaza ngempela ngoba iyada iyalidlala ibhora iyalichaya. Njalo leHighlanders la iyalichaya ibhora, abathanda ukudlala emoyeni badlalela phansi. So sizakhangelela ukuthi sibone ukuthi kuzaba yigame ezaphela njani.
Iqembu leHighlanders likuhlandla lesine engalaneni yemihlomelo eCastle Lager Premier Soccer League lilingana imiklomelo leqembu leDynamos elinemiklomelo eyisishiyagalombili 8 ngemva kwemidlalo emine, ukuthi eleCapes United yilo elikhokhelayo kule ngalane lile miklomelo elithumi lane 11 ngemva kwemidlalo emihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Was a Friday namuhla sihamba lomculi werumba uNjiva ogama lakhe lokuzalwa nguPhikisani Chuma. Linsizwa idabuka echolocho kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphethe idlaladelayo elitsha elilesihloko esithi ibhonga kwezincane.
I'm
Salbonani balandeli kuzo zonke indawo ngokuzala ngizala onkunzi ngafunda eThabanda into yomculo sengihambe kuyo kakhulu ngisahamba lensimbi zeJwane umdala owayihamba lensimbi zeJwane onguyibaba ongizalayo uSanjiva ehamba lensimbi zeJwane lami ngangilapho leso sikhathi ngabuya ngahamba lamavakasha stars eyiyo futhi eyabomdala uSanjiva ngabuya ke sengizithayela lami elamihlahla eceleni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umsebenzi wami ngiwenzela kakhulu eSouth Africa. Abangathanda ukuthi bengithole inamba yami ngu 0670100028. Yinamba engitholakala kuyo kakhulu. Ama-CD watholakala kwamanje bengingakazifaki kakhulu endaweni lezi ezama-social media. Kodwa nje ngisazozifaka nakuma-social media kungasiyo kudala.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Behlale belindile mpela, behlale belindile ingoma esazokhala kakhulu isikhathi eside kakhulu mpela. Sazoba mnandi. Bese ngikhohlwele enye inamba okumele ngibanikeze yona uma ngabe ngingatholakali kuleya eyami eyinye engiyisebenzisayo. Ngu-061 61 29 333 okuyiyo abazonithola kuyo futhi.
Bonga kwezincane kwezinkulu kayisondele ngunjiva uPixani Chuma ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe live talk lamhlanje lapho esizaxoxa khona ngokutshengisela kwabe Triple C eMelika namuhla besola ukuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe okuvezwe yidokumentari yeAl Jazeera. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili. Kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali. Amalunga e-Triple C lezinye izalwane zeZimbabwe esihlala eMelika batshengisele phambi kwesigodlo someli weZimbabwe eWashington DC namuhla bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe. Umqeqeshi weBhoso uBrito uthi unqoba kwabo iDynamo sikuzabanikeza intshunkuntshu yokubhuqa iYada FC kusasa. Kwanele mthaka zomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.